zuva iri rinotofanirwa kunzi kuungudza kwemazinega kuungudza kwevechidiki nekuti izuva rekuti tinofanira nge tichingochema senda ridaro nezizuva rakatongoiswa parutivi ndokusaka maona isevechidiki tatongoripozita nekuti kuungudza kwevechidiki naizvozvo inini ndiri mutungamiri wevechidiki ari kutungamirira macitizen citizen movement tichakutsanangurirai ipapo muchaona kuti vabereki vedu havasi kuenda kumabasa kwemazinega isu vacho vechidiki hatisikuenda kumabasa mukacheredza muchaona kuti 95% yevechidiki haisi kuenda kumabasa vakaenda kumayunivhesiti nevari kuenda kumayunivhesiti pari zvino havachawane magrants achaingonzwa nekuziva achipiwa vechidiki vanenge vari kumayunivhesiti hazvichaitike izvozvo mukoma vechidiki vazowanirawo kamari kadiki diki zvako kekuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vatengeserwa misika nevabereki vavo vatengesa madomasi nemavhegetables kuti vanavo vaende kumayunivhesiti havachakwanisi kuti vawane chekuita
saka chekupemberera apa ndechipi imukoma
zuva iri hapana mhemberero hapana chekupemberera ipapo ndichida kuti ndiendere mberi muchaona kuti vana vasikana vechidiki pane abuse tiri kuitika yekuti vaakuroorwa vachiri vadiki vamwe vacho vatoedza kupedza zvikoro vaakupinda munyaya dzemadrugs muri kuona pa kusanganisa nyaya dzekuabhiswa kwemadrugs mukoma iri nyaya yei yekuti hakuna chekuiti kune vachidiki vanenge vabva zera
manzwa zvakataurwa navamunangagwa nezuro izvo imi muri kuitawo zvipi kuchinja upenyu hwenyu sevechidiki
zvinotidzosera pane effort yeve yakaitwa nevechidiki musi wa 23 August 2023 vechidiki vakaita effort yekusarudza mutungamiri wavo ane vision advocate Nelson Chamisa asi muchaona kuti sarudzo idzi hadzina kubuda zvakanaka mushure mekunge vhoti vechidiki yarobwa naiwo madhara edu aya asi noti iwe ko zvino zvavafanira kunge vari pamudyadigere vanhu ndichaona kuti varamba vari pamudyandimire